Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro yakanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 29, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wechikoro cheBulawayo Polytechnic Engineer Gilbert Mabasa avo vakashaya nechirwere cheCovid-19 varadzikwa kuBulawayo nhasi. Bazi rezveutano rinotiwo vamwe vanhu gumi nevatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 ichi nezuro. Zvikoro zvovhurwa mangwana varairidzi vachiti
hamuna teaching and learning materials muzvikoro hatisi kukwanisa kuadhia to standard operating procedures muzvikoro hamuna personal protective equipment nezvimwe saka mangwana izuva rekuratidzira kwenyika yese tichikumbira tichibatsirana kuti tisave education sector yedu muZimbabwe
asi hurumende nekune rimwe rutivi inotiwo
takaisa zvese zvinofanirwa kunge zviripo kudzivirira kupararira kweutachiona weCovid-19 tinenge tinawo ma sanitizers edu mvura inenge iripo sipo social distancing nitane madeski ekuti vanhu vanogara vana vanogara vari 1-1 pane kuti vagare vari 3-3
mapurisa oshishikana zvikuru nekupondwa kwaitwa vanhu nehama dzavo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Mukuru wechikoro cheBulawayo Polytechnic Engineer Gilbert Mabasa avo vakashaya nemusi wechishanu nechirwere cheCovid-19 kuArendel Hospital chipatara chiri pasi peUnited Bulawayo Hospital varadzikwa nhasi kuBulawayo kumarinda eAthlone vachitaura nebepanhau reSunday News gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vati vamabasa munhu ainge ari mbariro munyaya dzedzidzo sezvo ainge akazvipira kuvandudza dzidzo munyika uye vaenderera mberi vachiti nyika yarasikirwa zvikuru Injinia Mabasa vaizikanwa zvikuru nerekuti the teacher semunhu aida kudzidzisa vanhu nezveshoko ramwari uye zveupenyu vanga vava nemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa vakazivisa musi wa6 nyamavhuvhu kuti vainge vabatwa nechirwere cheCovid-19 Vamabasa vasiya mudzimai nevana vatanhatu mumwe akashanda naInjinia Mabasa inhengo yeparamende iri mukomiti inoona nezvedzidzo iri nhengo yeMDC Alliance vaDaniel Molokele tavabvunza kuti mushakabvu aiva munhu akaita sei
tiri kuchema zvikuru nekushaika kwa principal Mabasa angariye principal weBulawayo Polytechnic Angari muno aifarira kuita education tingati muchirungu iwaze a lifelong educationist
sei muchidaro vamolokele
muno aida kuti Zimbabwe ive nerudzidzo rwakanaka aikochesa kudzidza zvikuru muno aida kushanda zvikuru nevanhu
makashanda navo here ivo Engineer Mabasa
ndakashanda naye zvakanaka panguva yandandiri chairman weparliamentary portfolio committee on teacher education saka ndirikufunga kuti tarasikirwa zvikuru senyika yeZimbabwe ngazorore murugare baba vamabasa mabasa aka akaita pasi pano mabasa akanaka saka ndoti ngazorore murugare
nengo yedare reparamende yeMDC Alliance iri mukomiti yezvedzidzo vaDaniel Molokele vachitaura vari parunare kuwange zvichakadaro bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nevatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe kana kuti 4390 vanhu zana nemakumi matatu nemumwe vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi maviri nemana zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemanomwe kana kuti 124,367 vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu kana 226 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vavezana rezuru negumi nemazana manomwe nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 110,775. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu zvine makumi mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemazana matatu nemakumi masere nemumwe kana kuti 1,596,381 vabayiwa nhomba yecovid-19 kechipiri. Vabayiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu negumi nematanhatu zvine mazana matatu nemakumi mashanu nematatu kana kuti 2,513,353. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuitira kuti nyatsoshanda zvinotarisirwa kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Tera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Vamwe vana vechikoro vari kunyora bvunzo gore rino vari kuzvikoro zvemaboarding vatanga kudzokera kuzvikoro nhasi mushure mekunge vabereki vaita chipatapata nhaka yemakonzo kutenga mayunifomu nezvimwe zvinodiwa nezuro. Asi munyika hamuna hamo kuwirirana nezvenyaya yekuvhurwa kwezvikoro, vamwe vabereki vachiti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira. Asi hurumende ichiti zvikoro zvaifanira kuvhurwa muna chikumi nekudaro painge paine nguva yakakwana yekugadzirira. Vabereki vari kuchema-chemawo nedanho rehurumende rekutendera kuti zvikoro zviwedzere mari yechikoro. Masangano evarairidzi nevamwe vabereki vari kutiwo zvikoro hazvina kuita gadziriro yakakwana yekudzivirira kuti chirwere checovid-19 chisapararira. Asi hurumende inoti yakagadzirira zvakasimba. Sechava chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga patotanga nekunetsana pakati pevarairidzi nehurumende nenyaya yemihoro. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ richitanga nekukurudzira kuratidzira murunyararo mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure.
Sangano yatiri kuita nevabereki iri kufamba zvakanaka, tiri kuwedzera kunzwisisa matambudziko ari kusangana nevabereki panyaya education yeZimbabwe. Tichikwanisawo kusunga wirirano kusunga zvisungo zvakasimba nevabereki kuti tomonera pamwe kurwisa kuti hurumende iise mari yakawanda kunyaya dzeeducation. Pari zvino kubhubhi kwatakanga tiri tichiteerera tainzwa kuti vabereki vari kuchema nyaya yekuti muzvikoro hamuna mvura, hamuna magetsi, zvikoro zviri kure nezvimwe zvakawanda. Izvi ndo nedzimwe matambudziko akawanda ndo ari kuita kuti mangwana musi wa 30 August titi munhu wese timbobatana tipfeke zvitsvuku tichiratidzira.
Sei muri kuti vanhu vapfeke zvitsvuku?
Kupfeka zvitsvuku kwakafanana nekusumudza flag yered tichiratidza kuti paita dambudziko rakakura mueducation. Varairidzi havasi kubhadharwa mari, varairidzi vakwanisa kutendesa vana vavo kuchikoro, vabereki vari kutadza kubhadhara maschool fees. Hamuna mateaching and learning materials muzvikoro, hatisi kukwanisa kuadhere to mastandard operating procedures muzvikoro, hamuna personal protective equipment nezvimwe. Saka mangwana izuva rekuratidzira kwenyika yese tichikumbira tichibatsirana kuti tisave education sector yedu muzimbabwe. Zviya kuti hurumende yedu ine homwe nhatu dzemari dzatinogona kushandisa.
Ndedzipidzi?
Kusanganisira homwe yekutanga yebudgetary surplus yeover 9 billion yakadeclarewa, zvotarisawo zvemari ye 1 billion yakabva kuIMF, zvotarisawo zvealmost 463 million yakabva kuUNESCO. Mari dzese idzi pakaitwa inoitwa kuzvisungo zvekunyaya dzedzidzo kusanganisira masalari ematicha zvezveri zvinotifambira.
Vamasaraure, muri kutaura nehurumende here kana kuti murungorova henyu bembera?
Ongo hurumende tiri kutaura nayo kakanyanya, misangano iyi yakawanda yatinoita nepakanyorera magwaro akasiyana-siyana. Vanenge vachingovimbisa kuti vane zvavachagadzirira asi tiri kuona kuti havasi kunyatsofamba sekutarisira vatai takaita. Patapedza maconsultations aya tichavaendesera zvakare ripoti nezvichemo zvese zvabva kunyika yese kuma 72 districts education ari muzimbabwe, tichivazivisawo kuti vakwanise kushangashika vagadzirise matambudziko arikusanganwa needucation sector.
mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reatus vaobet masaraure vachitaura vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro avati hurumende yakagadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe
Zikoro zvakagadzirira kuti zvivhurwe mangwana kwevaya vachanyora mazamanishoni. Takaisa zvese zvinofanirwa kunge zviripo kudzivirira kupararira kweutachiona weCovid-19. Tinenge tinawo masanitizers edu, mvura inenge iripo, sipo, social distancing, tane madeski ekuti vanhu vanogara, vana vanogara vari 1-1 pane kuti vagare vari 3-3.
Ko vasati vapinda munzvimbo dzekudzidzira kana kuti maclassroom pane zvimwe zviri kuitwa here
tine matemometa tinoscreenisa vanhu vanosvika pagedhi vatinongoona kuti uyu kuda pamwe anenge ari kuti ane masymptoms kana kuti ari kuratidza kuti kuda ane kurwara kwaari kuita tinomuisa pane yatinoti holding bay toshedza bazi rezveutano saka takagadzirira zvedu uye vabereki ngavasanyanya kushungurudzika zvako kuti kuda kuchazopararira COVID-19 muzvikoro takagadzirira
Vabereki vakawanda vataura ni Studio 7 vandoro vari kuchema chema nenyaya yemari dzechikoro kana kuti maschool fees vachiti bazi rezvedzidzo rakatendera zvikoro kuti zviwedzere mari yavanoti havana munoona sei nyaya
bazi reprimary ne secondary education parakaburitsa calendar rechikoro kwakawedzerwa mazuva makumi maviri ndo mazuva avabereki tichishandisa fees dzinenge dzakabvumidzwa nebazi kunzi ndo dzinenge dziri dzechikoro ichocho
mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muharare Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau kuburikidza nedande mutande remapurisa reTwitter vachiti mapurisa ari kushushikana zvikuru nekupondwa kuri kuitwa vanhu zvikuru nehama dzavo musi wa24 mwedzi uno mapurisa anoti vaWilliam Kuwanda vakarova baba vavo vakuwanda mberi vaive nemakore makumi masere nerimwe vachibva vashaya mushure mekuvapomera mhosva yekuunza munyama mumhuri Musi wa25 mwedzi uno zvakare kubikita kwaishe mazungunye mumwe mwanasikana ane makore 16 akapondwa nehanzvadzi yake kunyange vainge vakasiyana mumwe mubereki mushure mekupomerwa mhosva yekunwa doro nekuita zvechipfambi mumwe akapondwa nehama yake vachinwa doro ndiva Philemon Mudzinge vekuvillage 15 Bume Resettlement kumamina vanyati vakurudzira vanhu kuti vagadzirisane murunyararo Zvichakadaro nengo yezanu PF inomirira headlines mudare reparamende vaChristopher Chingosho vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutuka mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa kuti ifambi mushure mekunge varegedza kuvakoka kuchirongwa chavaiita muheadlines mavanomiririra taedza kubata vachingosho kuti tinzwe divi ravo asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo vanyati vati nhasi vanga vari pazororo nekudaro vanokwanisa kupindura mubvunzo yestudio 7 mangwana panyaya yekusungwa kwavachingosho zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Israel inoti yabomba dzimwe nzvimbo dzebato riri kutonga muPalestine reHamas ichitsiva kwainoti kukandwa kwezvinoputika muIsrael nevanhu vari kuratidzira pamuganhu wenyika mbiri idzi vachiti havasi kufara nezvirango zvakatemerwa Palestine neIsrael Vanoona nizu mamiru yekunze mu America vanoti dutumpengo remepo nemafasha memvura rinonzi Ida rikuramba richisimba uye rikutarisirwa kurova zvakasimba dunhu rekuchamembe kweLouisiana. Dutumpengo iri rikutarisirwa kurova Louisiana kwapera makore gumi nematanhatu. Nzvimbo iyi yaparadzwa nerimwe dutumpengo rainzi Katrina. Vanhu vatotangawo kubviswa munzvimbo dzinonzi dzinogona kuyeredzwa nemvura. Dunhu iri rakatarisa nawo nedambudziko guru rekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19. Tochienda kuna Mike Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Gove. Nhasi muchirongwa tina Mzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP. Tiri kuzaya nyaya yekurodzwa kwevanasikana munyika nechirongo tinoti Early Child Marriages. Mzvare Zinumwe, ndinomukamuchira muchirongwa, tipewo maondo renyu nezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Isusu sesangano rinomirira kodzero yevanhukadzi nevanasikana, tinoona nyaya dzekurodzwa kwevanasikana chiri chinhu chisingakurudziriki, nekuti isu tiri kusangano kwedu tichizviona sechibharo kuroora zvamwanasikana. Ende ukaisa zvitaisisa, miviri yavo haisati yanyatsa kudhevhelopa. Tinoti during labor ka pane certain development anofanira kunge wasvika kuti unyatse ukwanise kuget through the labor process.
Kurodzwa kwevanasikana kunokanganisa sei upenyu hwavo?
In future, potentially, the vana vakawanda, who could be potential leaders as an organization that grooms leaders, potentially there's some potential candidates for ourselves for the next generation. So not even alarm. Arikujanirwa kodzero dzavo dzekudzidza kana kodzero dzavo dzekuva mwana chaizvo chaizvo. Tinoona kuti kodzero yake yekutamba yapera. Panguva yake yaakufanira kunge achitamba kana nguva yake yaakufanira kunge achidzidza aabhizi kurera mumwe mwana. Kana tanoziva kuti machesi dzekuti mwana ari kurera mumwe mwana ari kuwanda. Zvinova izvi vazvii zvinodzora potential yemwana iyeye. Panyaya yeeconomic, mwana iyeye aroorwa achiri mudiki. Aroorwa ari mudiki kudaro zvichazvikonzeresa kuti upenyu hwake hwese arambe akatarira kumari yaanopiwa nemurume wake. Achakwanisi kuzviririsira because haana kupiwa mukana wekuchuza kuti inini kanda zvekura ndichazoveita. Mwana iyeye angane agree 7 ende zvasinde mazokatisha kanda dzidzi ikanda zvekura ndazoitawo journalist. Achakwanisi kupinda mukana yaikwanisa kutombika navamwe vana vechirume. Paunoziva nhamba yevakadzi vari kutungamirira kuramba ichidzikira because tiri kupera vachiri vadiki.
Tichiri panyaya imwe chete yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika, tinoona kuti denda reCOVID-19 rakakanganisa upenyu hwevanhu vakati wandei munyika. Nemaonero renyu, denda iri riri kuwedzera here patinotarisa dambudziko rekurodzwa kwevanasikana?
Inini somaonero angu ndinoona COVID-19 yakawedzera pamatambudziko evanasikana zvikuri kwei takatarisa nemuyekurodzwa vachiri vadiki. Nekuti vakatarisisa vana vavaisikira vari kuchikoro handiti havana chaari kuita, anongomuka otsvaira obika akuenda panze. 5 months down the line mwana uyo ava nepamuviri. Ende munharaunda yedu isusu tinoti abereka vanti mwana avo anepamuviri vanomuendesa kune munhu akamuisa pamuviri, zvinova zvinokurudzira machild marriage. Also vabereki vedu isusu some of them vairarama neinformal trade, saka because of COVID-19 vabereki vedu havachakwanisi kunotengesa sezvavaiita. Pakuzona mabereki vakukwanisa kutsvagira vana kuchero nanyendira because vabva vasina chikafu vabva vasina chekubata handiti. But in as much as COVID-19 tiri kuwedzera maproblems echild marriage, hatifaniri kukanganwa kuti before COVID-19 yavepo zvekozi zvemachild marriage zvanga zviripo ende zviramba zvitoripo. Ende kare tabvisa zvibesi because enda itori nyaya yandasinganzwisisi isingatombozivikanwi nevanhu. Right now because of COVID-19 vanhu vane pane yakawanda yekugara ari paindaneti vakuona zvinhu zvakawanda zvavanga vasakwanise kuona because zviro dzizi most of time zvakubuda paruzhinji.
Tombobata yatinoti nechirungu age of consent
Mutemo wenyika unoti muna anofanira kusvitsa makore 16 kuitira kuti aite zvepabonde. Asi kuti aroorwe anofanira kunge asvitsa makore 18. Mungati zvinokonzeresa kusanzwisisana here kana kuti confusion nechirungu munyaya dzekuroodzwa kwevanasikana?
Maonero angu ndinoona zviri kukonzeresa confusion yakanyanya nokuti unoenda kuchidzidzo chekurova 18 years but then age yekukonsenta kuenda pabonde 16 years ende makashatisa kuenda bonde pane maconsequences azvinyaya nazvo ende matambudziko anokwanisa kuuya especially nekuenda pabonde inhumbi ende besides maybe kana mwana achinge kanhumbi anobva audzwa kuti ngachinyororwa saka wakubva wanzwa kukonsenta 6 but then autakonsenti kuita the responsibility noya after it.
Aiwa, takunzwai zvakanaka muzvaredzi nhumwe, nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu. Mure Zimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare pachirongwa cheLive Talk, The Connection, nemusi wechipiri, apo change chiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Maikove, Mure Zimbabwe, tosangana nemusi wechipiri. Bye bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Manero akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Tisingapedzi nguva ngatinzwei mubvunzo wabva kune umwe wedu.
Vakadiko vabereki, ini ndinoizwa Last Munyarara, ndobva kuChipinge. Ndaida kubvunza kuna mufundisi Mandisodza kuti Bhaibheri risati ravepo, Jesu asati avapo, kutaura izvo here kuti muAfrica munomu vanhu vatema tanga tisina chitendero chedu chataibhilivhera kwechiri?
Reverend Mandisodza, mubvunzo uyu watumirwa kwamuri.
Ndinokukwazisai vadiwa vateereri, tinotenda Mwari vari kutichengeta. Ngatase mushoko raMwari. Jesu notaura John chapter 9 verse 39, kutonga ndokwandakawira panyika ino, kuti wasingaoni waone, nevanoona kuti vave mapofu. Tarisazve pahurukuri yakaita nemudzimai weSamaria pachime, kubva paJohn chapter 4 verse 21 kusvika pa23. Madzibaba edu ainamata mugomo iri, imi munoti muJerusarema ndimo munofanira kunamatwa. Jesu akati kwaari, nditende kuti nguva inouya yamusingazonamati baba pagomo iri kana paJerusalem. Imi munonamata chamusingaziwi, isu tinonamata chatinoziwa, nokuti ruponisu runobva kuvaJudha. Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vashumiri vezvokwadi vachanamata baba mumweya nezvokwadi, nokuti baba vanotsvaka vakadaro. Tarisa kuti ihurukuro yakafanana naiyoyi yekuti muZimbabwe takanga tiine zvitendero zvedu, chikristu chauya ichocho ichokwadi. Asi Jesu unotaura kuti ndakauya kuzosvinudza mapofu, nekuti vanoona wave mapofu. Tiri kutaura kuti uri kutipa muono mutsva zviri maringe nekunamata kwedu. Ngatitarise pahurukuro yaaita nemudzimai weSamaria. Unotaura zvakare kuti nguva yatokwana yekuti hatichanamati Mwari pagomo kana kuti muJerusarema, asi taakunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Zvoreva kuti zvaakutaura kuti munhu wese unokwanisa kunamata nekuda kwechimiro chaapo chitsva chekunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Paunobva ataura zvakare aenda kuAthens achiti Acts chapter 17 verse 22 ne 23, imi varume veAthens ndinoona kuti munonamata zvikuru, nokuti ndakati ndichipfuura ndichicherechedza zvamunonamata ndikawanawo aritari yakanyorwa kunzi kuna Mwari asikazivikani. Zvino chamunonamata musingachizivi ndicho chandinokuparidzirai. wadika ni hama, ndina kutenda ni mbunzwa uri, kuti ausubungwa ni muzimbabwe nchete, urubungwa ni makazaru wa Jesu mu Jerusalem, kwa juda waruta, tine tika datanga atichita imi musa kimawea, kwa sama kutiu zande zipi, wungu waporofita wanga variko, nganga zanga ziriko, waroi wanga variko, isu za nakuipa, asine muro yosha kari, argu dine soko la mwari, hende uka, kwa wanga uchiwona, zisizo, taku kupama zo emwea, uchifamba mumwea nemu zo kwa adi. Nyaya ye ilipa kutingati fambe mwea ne mwzo kwa adi ndo wanorucha kwa na baba. Ndo chiyero cha hapo chekuti munu wese uno kwa nisa kukwana. Azutane chikuti ndoye kuchipinge, ndoye kwa mwzo komba, ndoye kuchikaranga. Asitino kwa sa kuita nechiyero chimweche titigare zakanaka mika yedu. Apana kupo kana kuripo, apana kukurambizu. Asungozi, taku ba pane mawe maitiro, pataibatila pane shunone kwa taku pinda mwea ne mwzo kwa adi. Na ima ruwazo tiba sila wadikani kuti jese ziriko tukushira kuti newaro iwavo nenganga izdozo na waporofita we nema gawa we kumwea we shokwadi nekutarama mshokwadi tenza arumba ziri jino wimba babata nonoka nyaya yeji rufa mbasha kanaka musika wano ariko wungu asi jesu waka tumwa na mwari mwanako mwana wa mwari kuzo parizira nyika ino ne parizira evangeli kuti ngati zoke iku na mwari mwea ne mshokwadi ndatenda angu amen and amen.
Mukoma last munyarara tinoimba mubvunzo wenyu wapindwa zvakakwana. Tinotenda zvakare Reverend Mandisodza. Vatereri kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tanono Kawande uye tunodawo kupa kutenda kuchikwata che Christ Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino sezvo nguva yedu yapera rikaiti botasa musoro inawo zvakare mukuru wechikoro che Bulawayo Polytechnic Engineer Gilbert Mabasa avo vakashaya nechirwere che COVID-19 voradzikwa ku Bulawayo nhasi. Bazi rezveutano rinoti vamwe vanhu gumi nevatanhatu vakafawo nechirwere che COVID-19 nezuro. Zvikoro zvovhurwa mangwana, varairidzi vachiti hurumende haina kuita gadziro yakakwana, asi hurumende ichiti zvinhu zvose zvakarongeka. Imwe nengo yeparamende yeZANU-PF yosungwa mushure mekutuka mudzimai wemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izi.